chekutanga chakanaka hacho ndechekuti nyika yatanga kunzwawo divi ravamugabe nekuti divi ravamugabe hapana anga atarinzwa. Pane zvakawanda zvangazvitaurwa zvichiita sekuti kufungidzira takaita sekuti takariti inzwei richitaurwa navajonathan mweyo kuburikidza nemagwaro avakambotenderedza tenderedza vachiti conservative document yemtf yavo izvi. Zvino apa taakunzwa mashoko kubva kuna vamugabe mbune, saka zvinotiratidza mafambiro akaita zvino. Asi takanyanya kukosha vazuru ndepekuti mashoko acho ari kubuda mukanwa mevamugabe anoratidza kuti vachingoriwo vamugabe vatinoziva kubva makare, mudhara wenharo, mudhara anongozviona sekuti ndiye akakosha badzi pasi pano.
Ko, munoonawo sei mashoko avaya ekuti avaone vamunangagwa vari kutungamira nyika zviri pamutemo?
Munoona panotinetsei nyaya iyoyo vazulu ndepekuti vamwe vari mumasangano akazvimirira ega takamira pachokwadi. Vamwe vari mumasangano akazvimirira ega kunyanya sangano randinoshanda naro reCrisis in Zimbabwe Coalition, pakaitika nyaya yekupindira kwemauto takabuda pachena tikati isusu nyaya yekuti mauto apindire inyaya isina kunaka, nekuti pangadai pakapiwa mazita akawanda akasiyana-siyana, asi isu ratinoziva nderimwe chete rekuti papinda mauto inenge yaakunzi military coup. Izvozvo takamira nazvo, izvozvo mashoko yaya takaramba tichimira nawo. Vamugabe vaataurawo zvakare, vatatoanzwawo achibuda muromo mavo kekutanga, nekuti pavakamhanyiswa havana kuzvitaura izvozvo. Zvisinei hazvo, chatingada kuti tichizoti titarise zvakare inhau yekuti vamunangagwa vacho kupinda kwavakazenge vachiita mauto akazenge nebato ravo rezanupf, hazvazongoitwa nemauto chete chete, zvazvava nebato ravo rezanupf vachiita zvaiita sekuti vainge vachiteedzera mutemo. Kana vamugabe vakatoisa ivo vega mbune kumbaiti tsamba iyi ndo tsamba iyi handichakwanisi kuenderera mberi atoti resignation, zvinotochinjisa mupaka pazvinhu zvakawanda, nekuti vamugabe wega vakamanyikidzwa kana kuti vakaita vasingadi, asi vakambaiti ndo tsamba iyi kuna spika ikaverengwa. Zvinhu zvikatoitwa zvese kuburikidza nekuti zvinofamba sei mukati nepalamendi yeZimbabwe. Saka zvekuzoti vamugabe vachizoti vamunangagwa vakagadzwa zvisizvo, izvozvo ndinga yanyaya yavo ivo naivo vamunangagwa. Chatingatosimba tiri tichiita zvinhu tichitaura zvinhu chekuti zvaisaita zvazvo kuti vamugabe vachinge vabva pachisimba munyika muite inganzi vacuum panyaya yeutungamiri, nekuti bumbiro remutemo raito taurawo pachena kuti mutungamiri anozenge achipinda kana aripo asina kupedza term of office yacho anenge achibva kumusangano weanga aripo iyeye. Chataa kutotarisira pari zvino yanyaya yekuti mumwedzi mitatu mina iri kutevera iyi nyika yakuenda kusarudzo, kwaakundotsvagwa mutungamiri wenyika achatsvagwa nevanhu nevana vezimbabwe kuburikidza nekuenda kunovhota. Tinoramba tichingonamata kuti dai zvese izvi zvaitika murunyararo, nekuti kumwe mumwedzi mitatu mina yatateerano yatatarisana nayoi tikangoyambuka ipapo nyaya yekuti uyu ari legitimate here kana kuti haasi ndozvaakutochizotaurwa, nekuti sarudzo dzee dzaitwa zvakamira zvakadii.
Munoonawo sei mashoko avo ekuti vamwe vasori havasi kuzivikanwa kuti vari kupi, vamwe vakarohwawo zvakaipisisa mukupidigurwa kwehurumende yavo?
Tichakanyanyisa-nyanyisa kukosha nyingada kuti titaure nezvacho inhau yekuti dindinde rinonaka richakweva rimwe vazulu. Vamugabe vakazvizvurudza mazimbabweni akawanda chose kusanganisira nevazhinji vakafa 2008 savakarambira pachigaro, 2005 kusarudzo, 2002 kusarudzo dzemutungamiri wenyika, 2000 kusarudzo dzekutsvaka vamiriri veparamendi, 1982, 83 kusvika 85, 86 tichingoziva kuti kwakaitwa nyaya yegukura hundi. Zvino vamugabe vochema nhasi nekuti vesangano revasori vavaishanda navo nevavainge vachinzi vai vachengetedza vanoti vakarohwa. Atiti hedu pana anofanira kurohwa, hakuna munhu unofanira kurohwa, hakuna munhu anofanira kushungurudzwa. Asi vamugabe vachitaura nezvenyaya idzi pachirungu tinoti he can't be holier than thou. Vamugabe ndivo vakagara pamusoro-soro pezvinhu zvaiitika. He was on top of this system. He created system iyo, ndivo vakagadzira system iyi. Zvino dindingo nhasi razvozvurudzwa roti zvaipa, tinongoti hedu kuna vamugabe aiwa zvakaipa asi chichema inine tarive nekuti zvamakaitira vazhinji zvakatowanda chokwadi haisati chabuda chokwadi haisati chataurwa nyika haisati yapodzwa maronda toziva kuti vanoda kuti vavo ripodzwe asi akatokosha kupodzwa maronda enyika yose ava ne 37 to 38 years asina kana kumbopodzwa hapana kana mazuva matatu hapana kana mazuva mana mhuri yekwadzamara ichichema nekuti vadzamara havasi kana kuzivikanwa kuti vakaendeswa kuti asi vanofungidzirwa kunzi vakatorwa nevanofungidzirwa kunzi ndevesangano rechisori tikabva pana vadzamara tinotaura vanhu vakawanda chose vakanyangabisikwa vakaurawa vakaitwa zvisakarurama vakaremadzwa vazhinji vacho vachinzi vairemadzwa nevamwe vanenge vachinzi vanoshanda nesangano revasori vaishungurudza vamwe nezvimwe zvakadaro regai ndipete ipapa ndichiti ndinoramba ndichisimba nemashoko ekuti hakuna anokodzera kunge anga achinzi anonyangabisa vanhu kana kuvava kana kurohwa kana kudii asi nyaya iripo ndiyo yekungoti vamugada havangacheni nenhau yekuti vesangano revasori nhasi vazonzi vaitwa zvisizvo ivo variwo vamwe vanofungidzirwa kunzi ndo vanga vari pamusorosoro pekushungurudza vazhinji muzimbabwe.